Manera kana kamuri ya Zimbabwe ino Studio 7
tishitete nyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ewe tunela indaba ezimqotho nge Zimbabwe
sisakaza sise Washington DC.
Tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wemugovera mbudzi 16 2019. Makateerera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Rachel Tondiri muWashington DC. Ndichiti hezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Vanorwira kodzero dzevanorarama nechirwere cheshuga vanocherechedza zuva reWorld Diabetes Day nhasi muZimbabwe, kunyange hazvo zuva iri rakacherechedzwa pasi rose nemusi wechina. Masangano anorwira kodzero dzevanhu anoti hapana mutsauko waari kuona pamamiriro ehurumende yevaimbo vemutungamiri wenyika vaRobert Mugabe nemaitiro ehurumende yava Emerson Mnangagwa. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno ku Studio 7 iri muWashington DC. Vanorwira kodzero dzevanorarama nechirwere cheshuga vacherechedza zuva reWorld Diabetes Day nhasi muZimbabwe, kunyange hazvo zuva iri rakacherechedzwa pasi rose nemusi wechina. Musangano wanhasi warongwa nesangano reBlue Circle Voices Network rakabatana nesangano reDiabetes Association of Zimbabwe. Tabata nhengo yeBlue Circle Voices Network muZimbabwe, amai Heather Koga, kuti tinzwe zvaitika.
Nasi taita musangano tanga tichicherechedza zuva reWorld Diabetes Day iro ranga ririko musi wechina musi wa14 mbudzi. Saka tazotora mukana uyu semukana wekudzidzisana pamusoro pechirwere ichi. Saka tanga tinewo nyanzvi dzedu dzatichipakurira ruzivo pamusoro pechirwere ichi.
Vanhu vatambira zvakadii urongwa hwamanga muchiita uyu nhasi, amai Koga?
Handingati vanhu vafara zvikuru nechirongwa ichi. Vese vatanga takakoka vakawanda vacho vauya vakaratidza kufara zvikuru nechirongwa ichi uye vakasimira kuti vanhidza zvakawanda muchirongwa ichi.
Iro dambudziko rechirwere cheshuga rakamira zvakadii muZimbabwe?
Ndingati dambudziko guru guru. Ndingati tsvakiridzo yakapedzera kuitwa yakaitwa pane chinguva panguva iyoyo zvainzi 10% yevanhu vemuZimbabwe vane chirwere ichi. Asi that was more than 10 years ago, saka pari zvino zvinogona kunge zvatowedzera zvakanyanya. Saka ndingati idambudziko guru guru, uye vazhinji vacho vatinoona vane chirwere ichi vanenge vachishushikana zvikuru nepamusana pekushaya zivo uye kushaya mishonga, kutadza kutenga mishonga nezvimwe zvavanoda kuti vange vachibatsira nechirwere ichi.
Veruzhinji munyika muZimbabwe vane ruzivo here rwakakwana nezvechirwere cheshuga ichi?
Ndingati mukuona kwedu vanhu vazhinji vachiri kuda dzidziso yakawanda zvikuru pamusoro pechirwere ichi. Vazhinji vanotorarama vainacho vasingazive kuti vanacho, uye kunyange vanoziva kuti vanacho pamwe pacho vanenge vasina ruzivo rwakakwana rwekuti zvinombofamba sei uye kuti vangabatsirika nesi.
Zvii zviri kuitwa, amai Koga, kuitira kuti munyika munge mine ruzivo rwakakwana nechirwere cheshuga?
Tine masangano mamwe anodzidzisa nezvechirwere ichi, sezvakaita seyo maDiabetes Association atinawo, nekunyange mamasangano akaita sana MSF vaya vanonzi Doctors Without Borders ane maprojects mamwe avari kuita pamusara pechirwere ichi. Uye muzvipatara nemumaclinic vanoita atinoti maDiabetes Clinic. Asi tichiri kuti pari zvino pachine basa rakawanda richiri kuda kuita. Pane vanhu vazhinji vasati vawana ruzivo kana rubatsiro, saka zvakawanda zvichiri kuda kuramba zvichiitwa pamusoro pechirwere ichi.
Semunhu ane ruzivo rwakadzama pachirwere ichi, zvii zvamunotarisira kunge zvichiitwa munyika?
Ndinotarisira kuti pange paine dzidziso yakawanda kupfuura zviri kuitika. Vanhu ngavave nedzidzo yekuti chirwere chinofamba sei. Tichine mamisconception nemamyth akawanda ekuti vanhu vanenge vaine zvavanofungira pamusoro pachirwere ichi. zvisiri chokwadi nezvimwe zvisiri chokwadi chakakwana. Uye zvetino tachikumbira kuti kana hurumende nemamasangano kana nevezveutano kana pane zvinokwanisa kuitwa kuti vanhu vange vachiwana mishonga yakakwana, nekuti ndorimwe dambudziko rukuru, vanhu vazhinji havasikwanisa kunge vachitenga mishonga inodiwa kunyange nezvimwe zvinodiwa zvakaita kana zvekuzvitesta shuga dzavo kunyange nezvikafu zvakafanira zvavanofanira kunge vachidya. Zvinhu zvichiri kunetsa vanhu vazhinji.
Munhu anorarama nechirwere cheshuga anoda mari yakadii pamwedzi kunge achikwanisa kunge achizvibatsira nemishonga?
Ndingati hangu pari zvino handingakwanisi kupa figa chaiyo nekuchinja chinja kwaita mari dzedu munguva pfupi yapfuura, asi anoda mari yakatotiwo nekuti panoda chikafu chakafanira, panoda mishonga, vamwe vanozvibaya neya inonzi insulin, vamwe ndo vanoda mapirizi, panodawo zvekushandisa zvakaita semaglucometer nematesti zvekuti munhu anenge achichitesta ona kuti shuga dzake dzakamira sei kuti akwanise kunge aine chekuita pamusoro pazvo.
Munoona here nyika kuburikidza nehurumende iine chido chekurwisa dambudziko rechirwere cheshuga riri munyika iyi?
Ndingati hangu chido tinochiona nemapurogiramu anenge achiitwa, asi susu chichemo chedu ndechekungoti dai zvatiwedzere pane njasi, nekuti as it is tiri kuona vakawanda vachiri kushushikana, vakawanda rubatsiro rusati rwasvika kwavari.
Nengo yeBlue Circle Voices Network muZimbabwe, amai Heather Koga, vachitaura vari parunare, vari muHarare. Imwe nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika uye vari mukuru wezvirongwa musangano reZimbabwe Network for Social Justice, vatendai Ruben Mbofana, vanoti havasi kufara nezvakaitwa nenhengo dzeZANPF idzo dziri mukomiti yeparamende inoona nezvemari. Nhengo idzi dzakatadzisa musangano wekunzwa zviri kuitika panyaya yeSakunda Holdings, iyo iri kunzi yakapihwa nehurumende mari inodarika mabhiriyoni mashanu emadhora ekuAmerica zvisina mvumo yeparamende. Asi mumiriri weBoera Central muNational Assembly vaMatthew Nyashanu vanoti vakatora danho iri sezvo MDC isiri kucherechedza mutungamiri wenyika vaEmerson Munangagwa, nokudaro ivo havasi kuzocherechedzawo vatendai Biti sasachigaro wekomiti iyi.
Our position as ZANPF MPs is that Honorable Biti is also in the presidium of MDC, and these are the guys who are instructing their MPs to boycott parliament when the president is coming into parliament. And it was seen yesterday that no MDC MP attended parliament. So we made a decision as ZANPF MPs in that public accounts committee that we cannot proceed until we are given a directive by CSR.
Mumiriri weBoera Central muNational Assembly vaMatthew Nyashanu vachitsanangura danho ravakatora kuti sei vasiri kucherechedza vatendai Biti sasachigaro wekomiti inoona nezvemari, sezvo bato reMDC risiri kucherechedzawo vaEmerson Munangagwa semutungamiri wenyika. Asi vamufana vanoti havawirirani zvakaitwa neZANPF uye havatambire zvikonzero zvakapiwa nebato iri nezuro.
Maita esatoto, sekuona kwangu ndinoona kuti zvinodzorera shure zvikurusa basa reparamende, zvekuti kana tichiona makomiti akadai sana Public Accounts Committee yavabiti nemamuwo mana Legal Committee nemama komiti ese eparamende neparamende pacharo ipati yeexecutive ndakashandisa yeaccountability system arms of government yedu yemuno muZimbabwe, such that legislature inofanirwa kuve iri nhengo yenyika ino yehurumende ino inoremekedzwa. Saka kana takuona pakuitika zvinhu zvakadai zvekuti pane vamwe vanotarisa kuti kushanda kweparamende kuenderere mberi, tinoona zvichiendesa shure kubudirira kwenyika yedu.
Munoona sei kuramba kwenhengo dzeZANPF dziri mukomiti yezvemari kuti nyaya yeSakunda Holdings inzwikwe dzichiti hadzicherechedze sachigaro wekomiti iyi vaatendai?
Ini handitenderani nekutsanangura kuri kuita vanhu veZANPF, maMP eZANPF ari muPublic Accounts Committee. Bato reMDC pakutanga parakati haricherechedza Munangagwa semutungamiriri wenyika, rakatanga kuboikota vasingaendi kana pakavhurwa paramente mwedzi mishoma yapfuura kana nezvimwewo zvakaitika. Hatina kuona vachiita matiribida vari kuita. Vaiuya kumakomiti vavo, vaiuya kupublic accounts committee, mubvunzo mukuru unoda kubvunzwa kuti sei nezuro chii changa chanyanyoshamisira kuti zvizoitwa nezuro kuti MDC makati hamucherechedzi president saka isusu hatichacherechedziwo vatendai biti semukuru wepublic accounts committee tiri kuona pane nyaya inodzinka yakadzama kukunda izvozvo haisi nyaya yekusacherechedzwa kunoita MDC vamunangagwa inyaya yekuti kwanga kwadanwa vanhu vari kuzikanwa vanofungidzirwa nenyika yese kuti vane kubatana vane kushanda kumwe nevakuru vekuru vemuno munyika vakabatana nezanupf vanodyidzana nezanupf vesekunda saka takamboona kutendai biti nepublic accounts committee vakave nenguva yakareba vachiedza vachizama kuti vakuru vakuru vekambani vauye kuzotsanangura mibvunzo mikuru yekuti mari dzakakurisisa mabhiriyoni emadhora aenda kunana command agriculture nekumwe kwese akaenda kupi akashanda sei zvakapirwa sei asi nguva dzese dzavainzi vauye kukomiti ikoko taingoona pachingoitwa dzimwe tsanangudzo dzisikanzwisisiki masvondo kana svondo rapfuura hero havana kuuya zvinzi mukuru wacho esakunda haasi munyika tumirai mbvunzo yakanyorwa asi nezviro ndo patinozona vakuru mashefu yese esakunda havapo saka toti vanga vauya nemwoyo wese here wekuti vada kupa uchapupu kupublic accounts committee kana kuti zvanga zvatorongwa kare kuti uya henyu hakuna chiri kuzomboitika uko rekuti vezanupf vati kufungidzira kuti vari kushanda nesakunda nemakateo wakadaro kuita zvinhu zvisina kutsarukana vave vatitadza kuzomira pamberi kepublic accounts committee kuti zanupf yanga yatoronga kuti tichaondomora zvinhu zvese zvichaita kuti musangano uyu usaine mberi saka pachirungu tinotongoidisabotaji handioni zvine chekuita nedanho rakatorwa nemdc rekuti handicherechedzi vamunangagwa kana kuti vamunangagwa kana vakapinda muparamendi tinge tisipo aiwa isi totozviona izvi zviri zvebato rezanupf rakatogara pasi rakaronga kuti vamwe vedu ava vekusakunda tida kuti tivavhirire hatidi kuti vamire pamberi pepublic accounts committee hatisi kuda kuti vapindire mibvunzo ichabvunzwa ipapo ndokuona kwedu asi taiona kuti dai vari vanhu vanoda kuti zvinhu zvibude pachina pasave nekufungidzirana kwakawanda komiti yaifanira kugara pasi because nyaya yesakunda ine mamoo nyaya dziri kungobuda-buda dzakawanda dzinoda kutsanangurwa dzinoda kubuda pachina kana munhu akachena unotyei kuenda pamberi pemakomiti akaita sepublic accounts committee wopa uchapupu hwako wopa umboo hwako wocheneswa zita rako hapana chaunobva
mukuru wezvirongwa musangano rezimbabwe network for social justice vatendai ruben mbofana vachitaura vari parunhare vari muharare masangano anorwira kodzero dzevanhu anoti hapana mutsauko waari kuona pamamiriro ehurumende yeyambo vemutungamiriri wenyika varobert mugabe nemaitiro ehurumende yavaemarson munangagwa rutendo mawere anoti panyaya inotevera
vachitoreswa mhiko yekuva mutungamiriri wenyika mwedzi uno makore maviri apfuura vaemarson munangagwa vakavimbisa kuti vaizogadzirisa ukama hwezimbabwe nenyika dzekumavirira uye kuona kuti kodzero dzemunhu wese dzaremekedzwa asi mukuru wezimbabwe human rights ngo forum amai blessing gorejena vanoti ongororo yavakaita inoratidza kuti hapana shanduko panyaya yekumbunyikidzwa kwekodzero dzevanhu mumakore maviri vamunangagwa vari panyanga amai gorejena vanoti kusaremekedzwa kwekodzero kwatonyanya munyika vachiti bumbiro remitemo yenyika harisi kuremekedzwa
ende semaonero edu isusu kunyange zvazvo pakaita kushanduka kweutungamiri munyika yedu panyaya dzekodzero dzevanhu hatisi kuona pane shanduko yakanyanya shanduko yatiri kutoona ishanduko yokuti kuchengetedzwa kwekodzero dzevanhu kuri kutotadza kugadziriswa zvakanyanya kudarika makore mapfupi apfuura ataiona bumbiro redu remutemo rinenge ratokandwa neparuvazhe nehurumende iyi haisi kutombotarisa zvakanyanya zvainokwanirwa kunge ichiita maringe nekuti mutemo yenyika inokosheswa sei uyezve kana kurikunzi panoda kuiswa mitemo zvatirikuona zvema SIE zvema statutory instruments izvi zvii zvinofanirwa kunge zvichiitwa matanho acho anofanirwa kunge achiitwa.
Amai Gorejena vanotiwo kupambwa kwevanhu munyika kuri kuwedzera, asi pasina matanho ari kutorwa nehurumende kuona kuti vari kuita izvo vasungwa nemutemo.
Kumbunyikidzwa kwekodzero dzevanhu zvinofanana nemaabductions atiri kuona aya, isusu tiri kuona kuti zvatonyanyisa kudarika zvatanga takatarisira, ende zvinhu zvinotishungurudza zvikuru nekuda kwekuti hurumende yacho kunyange zvazvo nyaya idzi dziri kuripotwa kwavari, hapana danho ravari kutora kuti tikwanise kuziva kuti ndavanani vari kuzviita, uyezve security yevanhu yakanyatsochikosheswa here, kunyanya-nyanya vanhu vanomiririra kodzero dzevanhu atinoti mahuman rights defenders aya.
Amai Gorejena vanoti hurumende inofanirwa kuremekedza bumbiro remitemo yenyika zvakazara kuitira kuti kodzero dzevanhu dzichengetedzwe. Mukuru weZimbabwe Divine Destiny Bishop Anzeli Mumagaya vanotiwo hapana chachinja panyaya dzekodzero munyika.
Tinoona kuti zvinhu zvazvina kusiyana, hapana kusiyana nokuda kwokuti mudzi wacho ndomumwe chete, vamunangagwa ndo vashanda pamwe chete navamugabe. Saka mucharangarira kuti tisati tane vanhu vaidziviswa kumacha kuita mademonstrations, tisati taita vanhu vaidziviswa kutaura zvavanenge vachida kutaura maringe nemamiriro enyaya, mamiriro anenge akaita upfumi hweZimbabwe, muchiri kutondera kuti vanhu vaitandaniswa, vanhu vachipuwa, vachikandwa mategats mazuva amugabe, tisati taona kuu. Saka tiri kuona kuti zvinhu izvozvo ndo zvimwe chete zviri kungopfuurira mberi.
Mutevedzeri wegurukota rezvekuburiswa kwemashoko vaenergy Mutodi vanoti hurumende iri kuremekedza bumbiro remitemo yenyika iro rinopa kodzero kuvanhu vose, asi vaMutodi vanoramba mashoko ekuti hurumende yavamunangagwa haisi kuremekedza kodzero dzakasiyana-siyana.
Hurumende iri kuremekedza kakubukiro remutemo ratinaro rinoti kodzero dzevanhu dzinofanira kuremekedzwa riri munonzi Bill of Rights. Saka kodzero idzodzo dzakasiyana-siyana dzinosanganisira right to life. Kodzero yekuti munhu ararame inoremekedzwa zvikuru muno. Ndosaka izvozvi saka mitemo inoiti kana munhu atongerwa rufu aurayiwe. Munhu nemunhu ari dungamunhu ndiye ane simba rokuzvichengetedza upenyu hwake. Ndosaka muchiona kuti tino vanoita masuicide vanodzungiravo, vamwe vanomapoizeni, vamwe vachizvidonedza vachifa. Tadza kuremekedza kodzero yako semunhu. Kuinda pademonstration panoitwa kuratidzira pachiuya vanhu magungano nemagungano vane zvinangwa zvakasiyana-siyana, wozviisa panjodzi yekuti upenyu hwako hunoguma hwadimudzirwa panzira. Harisi basa rehurumende kuchengetedza upenyu hwemunhu, hazvipira kuti apinde pakuratidzira une mbizhonga.
Kunyange hazvo vaMutodi vari kuti hurumende iri kuita zvose zvinodiwa mukuremekedza kodzero dzevanhu, vakawanda vari mumasangano anorwira kodzero dzevanhu vanoti hurumende yavamunangagwa inofanirwa kusunga dzisimbe munyaya yekodzero, yoona kuti mauto nemapurisa anoita basa rawo achiisa kodzero dzeveruzhinji pamberi. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Rutendo Mawere.
Direct from Washington, the voice of America, VOA.
Yasvika nguva yekuti tichienda kuchirongwa chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu hwavo.
Ndinokuchingamidzai nemufaro vateereri muchirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington. Nasi tiri kutarisa isu zviri kusangana nemadzimai kwapera makore maviri, apo takaona vechiuto vachitaura ivo kuti vakange vari kuda kugadzirisa zvinhu munyika, uyezve vaida kuti vabvise matsotsi avaiti anga akatenderedza vaiva mutungamiri wenyika panguva iyoyo vaRobert Mugabe. Pane zvasanduka here paupenyu hwemadzimai munyika? tiange tiri kutaura na amai Hilda Nkomo variku Britain na amai Linda Masarira Kaingiza variku Zimbabwe. Totanga nikunzwa kubva kuna amai Hilda Nkomo. Amai Nkomo, mungati pane zvasanduka here pane zviri kutarisana nevanhu munyika parizvino.
Tisuma zvea pana chasanduka. Tatomerwa neupenyu. Ndofunga chakanga chingodiwa nemasoja ndechekuti ivo vaitewo take over kubva kuaniwa. Ndofunga ndozvavaida. Nokuti zvinotika nyatsotoretedza zviri kuitika munyika. Kwete kuti havasi kuzviona. Vari kuzviona. Tatitarisai kuti vanhu vatambura sei. Hakuna keshi yezvino mari dzinonzi dzawanikwa murodhi. Mari ingabuda here kuenda kublack market isina vanhu vaiburitsa. Vari mukati imomo.
Semadzimai zviri zvamungati imi zvanyanya kukuremerai zvamungade kuona zvichigadziriswa nehurumende.
Tiri kutishungurudza zvisingaite kuti saka nyika yedu yochiiswa sei. Nokuti taifunga kuti pavaita takeover vachiti vabvisa vamugabe zvanyanya zvehuori. Hapana munhu akambofungwa. Anongoenda anongoenda kumakosi dzongotsikwa tikwa kuti dzichiri kumboferefetwa. Saka tiri kutoona kuti nyika yedu hapana kwatiri kuenda. Nokuti vari pamusoro ndovakutsikirira vari pasi. Vari pasi makatsikirirwa. Kana pasina mumwe munhu azokuzviva iwo. Itangofirawo ipapo ndokuoma kwaita nyika yedu ikoko. Zvinonyanya kutirwadza yezvino izvi ndechekuti zvipatara zvavharwa. Dzidzo yevana vedu yezvino izvi hapasina. Vana vedu kwakuti hospital, zvikoro zvese zvatopoona kuti hapasisina kana pekutangira upenyu. Ndokufa kwataita nyika yedu nokuti maticha nhasi haachadzidzisa. Havari kufa nemitara havana mari dzavari kupiwa. Madoctors havana mari dzavari kupiwa. Toya kumanesi ndizvozvo kureva kuti takudzokera here zvana mbuya nehandana kagubizwa vakaramba izvozvo kuti iye zvinezvi munhu anonzi woenda kunotsvaga mushonga yechibhoyi kana kuti woita sei vakuenda kumaprofita.
Aiwa, tinotenda chaizvo, muve nezuva rakanaka. Regai timbonzwa kubva kuna amai Linda Masarira Kaingiza vebato reLead vachitaurawo maonero avo pamusoro pezviri kuitika munyika.
Sekutanga chandinoona chakasanduka nyaya yemagariro edu mukati menyika ino takatinyanya kutarisa nyaya yefreedom of expression nezvekuyerana kana kushanda kwemapato mukati menyika ino. Zvitarisawo semunhu aimbunyikidzirwa kodzero dzake kunyanya nenyaya yekutaura zviri mukati memwoyo kana mukati mepfungwa nguva yamugabe zvaityisa fani kuti munhu utaure zvaunenge uchifunga kana zviri mukati memwoyo yako kana kuti kupikisa hurumende iripo. Kwaitika chiitiko ichi makore maviri apfuura vanhu vari kutaura zvavanoda vakasununguka vari pavari. Zvichitarisawo zvakare mainteractions emapolitical parties nguva yaya yamugabe maiona kuti zvoni mapolitical party acho vaitaurawo zvavo but vaitaura vaine kakutya. Mazuva vanhu vakapombonoka kutaura zvavanoda pavadira. Tikatarisa zvakare election yatakaisa last year monona think paelection period hakuna pato rakasangana kane kurohwa kana nekuurayirwa vanhu sezvataiona nguva yamugabe. Ndopositive hombe yandinonyanyoona kuhurumende iyi yavepo vamugabe vaenda.
Asika, pane vamwe vari kuti upfumi hwenyika huri kuramba uchienda kumawere. Pane zvamungataura here pamusoro pemamiriro akaita upfumi pari zvino?
Machallenges mazhinji achiripo. Takatarisa maringika noupfumi hwenyika pachiri nedambudziko guru rinoda kuti rigadziriswe. Takatarisa zvakare uori ungava huri muhurumende ungave huri mukati mevanhu. Ndopandinoona pasina politika uye tigore kugadzirisa izvozvo. Kana hurumende iripo isati yagona kugadzirisa nyaya yeuori handina kwandiri kuona tichienda nekuti tino ramba chikavira mberi asi tichidzokera shure.
Aiwa, nguva yedu ndiyo yaita shanje. Tinokutendai amai Hilda Nkomo uyezve naamai Linda Masarira Kaingiza kunge manga muinesu pano pachirongwa chedu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington.
Iyo zvino tochienda kuchirongwa chinotarisa zvinoitika muupenyu hwedu, our lives.
Tinogamuchira ine mufaro muchirongwa chedu upenyu hwedu umo tinotarisa kuti tinosangana nazvo muupenyu. anokuunzirai chirongwa ichi ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC. Nasi tiri kutarisa nezvegadziriro yevarimi. Takanangana nemwaka wekurima wa 2019-2020. Muhurukuro yedu tabata mukuru werimwe remasangano evarimi reZimbabwe Commercial Farmers Union vaJeremiah Tevera. Tunogamuchira nemufaro muchirongwa chedu vaTevera.
Naita basi.
vaTevera, tati timbonzwawo kubva kusangano renyu nezvegadziriro yemwaka wekurima. Tiri kuona nguva yekurima yakwana, vamwe vari kuti mvura yanonoka, vamwe vari kuti mbeu nefotereza zviri kudhura nezvimwe zvakasiyana siyana. Zvii zvamungataurawo sesangano?
Ya, chokwadi mukomajonga, zvinhu zvacho hazvina kunyatsomira zvakaringa. Mitengo yakakwira zvisina kamboona. Tarisiro yemvura yakanaka iri kuita mbijana mbijana ichikamuka. Pairi kunaya iri kuparadza zvirimwa kwani kune vanga vane zvirimwa zviri chaivo. Umwe haisi kunyatsonaya nemwero wokuti mbeu dzinogona kudyarwa dzichimera. Kana watadza kuwana kumera kwembeu kwakanaka, zviri kuoma pakuti mbeu yacho unenge wamboitenga nemari kuti ukwanise kuva yatadza kumera iyi. Inotori hondo chayo kumurimi wemuZimbabwe. Saka varimi vanga vane tarisiro yekuti mwaka uno unogona kunge wakanaka kubvira pane zvaitaurwawo nevanovheneka seneka muchadenga. Asi gadziriro yavo zuva nezuva riri kudarika iri kuvhiringidzwa nezvakaoma zvakawanda zvandataura kumashure.
Pane zvirongwa zvakaita se Smart Agriculture iyo yaizikanwa nekunzi Command Agriculture, koitawo Presidential Input Scheme. Varimi vari kukwanisa here kunge vachibatsirikawo kuzvirongwa izvo?
Semakore ese mukomajonga, isusu sebandiko rakamirira varimi, redi yakanyanya inenge iri yokuti murimi paanotengesa mbeu dzake obhadharwa zvakanakawo mari yake achiwana nenguva. Munhu ane mari yake yekutenga zvinhu ane mukana wokuronga zvinhu zvake nenguva, haazopindi muzvirongwa izvizvi asina chaakabata. Saka dambudziko ratiri kuona nderekuti urongwa hwehurumende hwakanaka, asi panguva yahwauya hazvisi kunyatsoti gejegejiye nemarongere emurimi kana kuti neurongwa hwekurima. Maprogiramu akaita seiwaya anomhanyirwa nevanhu vakawanda. Pane maprocesses anoda kuteedzwa zvinobatanidza nyaya yemapepa anoda kunyorwa, mahofisi anoda kushanyirwa kuti unondonzwisisa, wozoshanya futi ikoko uchindoita zvakatsanangurwa kuti utevedzere. Hazviitike nezuva rimwe chete. Kufamba kwemuZimbabwe kwakudhura. Mahofisi acho nemabhanga acho haasi padyo napadyo kuti zvinhu zvinoitika kumurimi zvakanyoreka. Saka rinotori dambudziko rimwe riripo iroro, nokuti vanhu vari kurasikirwa nemari pakufamba, vorasikirwa netaimu kana kuti nenguva vachifambira zvese izvi.
Koyawo nyaya yezvekurimisa, tinoona vamwe vanorima nematarakita vanenge vachida dhiziri, kwoitawo vamwe vanorima nemombe kana nemadhongi. Tiri kunzwawo kuti kune dambudziko zvakare riri kuti zvimwe zvipfuwo zviri kufa munzvimbo dzakasiyana siyana. Zvii zvamungataura pamusoro pedambudziko iri?
Dambudziko iri riripo uye harina kutanga zvaro nhasi, asi gore rino rakati nyanyi kuoma pakuti yatinoti drafts pawo pachirungu yayo. Ikavhiringwa mombe idzodzo dzinoshanda pabasa remumunda dzikafa nezvirwere, zvareva kuti murimi akamurirwa zvinomubatsira. Mafuta ekurimisa kune vane matrekita kana vanoda kuhaya ari kudhura, uyezve haasi kuwanika nyore. Saka zvese izvi zviri kungoomera murimi.
Shoko ramungasiyira varimi vakateerera pane inonguva?
Varimi mumwe nemumwe ngaabate zvinobatika nguva iyoyo, tisamanikidzire kuita zvetisingakwanisi kuzoriritira mwaka wese. Mukawakwanisa kutenga fertilizer inokwana hekte, chishandisai mbeu yepahekte kwete kukudza kudza munda, nekuti munozviwanzira sora, munozviwanzira basa ramusingagoni kuzowana bohwo rinoenderana neizvozvo. Asi ngatirambei takangosimba, nekuti kurima ndiko kunosimudza nyika yedu.
Maita basa zvikuru vaTevera, tinotenda zvikuru.
Tatenda mukomajonga.
Manga makateerera kumukuru werimwe remasangano evarimi reZimbabwe Commercial Farmers Union vaJeremiah Tevera. muchirongwa chedu upenyu wedu umo tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu anokuoneka ine mufaro ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC.
Tombotarisa zvabuda mimitambo yenhabvu nhasi. FC Platinum 0, Highlanders 0. Ngezi Platinum 0, Chapungu 0. Chicken In 1, Wange 1. Tell 1, 1, Triangle 0. Herendals 2, Mushowane Star 0. Nayo, zvabva kumitambo, tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Ray Choto, ndiri muWashington DC. Ndokusiyai mina Gibbs Dube.
Soko izika tisenda baku VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Wola mgela emsakazweni we Studio 7 ngomgqibelo mhla ka 16 kuLwezi 2019 uKip Stube. Endabeni zethu lamhlanje, abantu bayakhala ngomongameli Emmerson Mnangagwa osefikisa phose iminyaka emibili ebusa.
Mnangagwa izano ngoku angenayo akula lutho lushintshileyo utshintshe emlonyeni. Hhayi emlonyeni sibili angakutshela konke uvukuthuthu uyele ekhaya but isimo yiso esiza kuphikisa.
Kodwa amalunga ebandla leZANU-PF athi kumele uZulu abekezele.
Asifuni ukumnika ichange. Ithule zincane kakhulu ukuthi ngabe sithi khona sesithi ngabona umehluko omkhulu baba. Amathuba nganakho ngalona Rome was not built in one day.
Ubikwa ukuthi icele leZANU-PF elibizwa ngokuthi iGeneration 40 selilungiselela ukuncintisa uhulumende kaMnangagwa.
iZANU-PF ekhona kunesisebenzi ayesazi i-40 azi ngathi ayesazi ngitshona kancane.
Iba indlala isithwele senzima abantu emathebeleni South. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. Abantu abaningi bakhala ngomongameli Emmerson Mnangagwa osefikisa phose iminyaka emibili ebusa ilizwe leZimbabwe.
Mhlaka 16 kuLwezi ngomnyaka ka-2017 ibandla leZANU-PF abalwa impi yenkululeko. Ibutho labantu abaningi babefuna ukuthi owayengumongameli ngaleso sikhathi uRobert Mugabe athiye umsebenzi. Wayesegonjolozelwe libutho uMugabe kodwa esithi kayindawo. Wagcina esuka embusweni owangenake esikhundleni leso kwaba ngumongameli Emmerson Mnangagwa wathembisa ukuthi uzaguqula okuningi okwakusenzakala elizweni. Abantu abaningi bathi uMnangagwa kenzi kahle. Omunye wabalombonolo nkosazana Sikhathele Nyathi osehlala kwele Botswana.
Mnangagwa izano ngoku angenayo akula lutho lushintshileyo utshintshe emlonyeni. Hayi emlonyeni sibili angakutshela konke uvukuthuthu uyele ekhaya but isimo yiso esiza kuphendukisa. Bona ngani sisapota kakhulu amabandla aphikisayo singaphandle and singayi uyavota, so lokhu kube sokusidlisa ngoba abantu abasekhaya noma lungakuxoxa labo bakutshela ukuthi bona babona ku-right ngoba anti phela babe bevuka bezidlalela ekhaya. Angitsho ukuthi bonke bayasapota but abanye bangkhona bakutshela ukuthi ku-right ngoba phela nxa ngivuka ekhaya ngizidlalele ngizigwejisele igrocery every month ibuya ngisidla. Sasa futhi ngivuka ngizothela umlilo igrocery ibuya ngizidlela. Angiboni inkinga ukuthi ngingaze ntshoni sithi hayi kubi angiyiboni isili problem yangkhona, so ngokubona kwami asizameni. Wena ngani singayenze enye iplani engcono yokuthi ngoba abanye uyavota bayehlulwa yimali. Abantu bayehlulwa zimali uhambe ekhaya besiyavota. Abanye njalo bayehlulwa ngamaphepha. So lanxa singacela nje ukuthi abakwanisayo ukusicelela ukuthi abasemazweni akhatshana njenge-Europe bavote bekhona ngali. Kwenze ukuthi sibone ukuthi okuzayo okuye siyehlulayo sibili kahle kahle kuyini. Because ngibona ngani into eyehluleyo kathisi emavotini la esivulekiwe ukuvota ku-Facebook singayi uyavota ekhaya.
Imibono yakhe isekelwa ngumnumzana Rejoice Ngwenya, ingcweti kwezombusazwe ezimele yodwa.
Umongameli u-Emmerson Mnangagwa usebe isikhundleni sombuso okweminyaka phose ibe mibili. Wenza izithembiso ezimbalwa, uthi yena uzalalela uZulu lokuguqula impilo yabantu. Wathi yena iZimbabwe ilungele osomabhizinisi ivulekile. Kodwa namhlanje nxa sikhuluma amafactory alokhu evaliwe, imisebenzi hatshi kayibonwa, amaphephandaba nemisakazo kwaZulu kulokhu kusezandleni zeZANU-PF, amalungelo akaZulu ayabhidlizwa, abatshengiselwayo kumbe ngapha bayabotshwa, bayadutshulwa kumbe ukuxotshwa emsebenzini njengamadokotela. Kanti pho-ke umbuso omutsha ungaphi?
Umnumzana Dan Moyo okubandla le-MDC elikhokhelwa nguNkosazana Dokozani Khuphe ulemibono efanayo.
Umongameli welizwe leZimbabwe umnumzana Emmerson Ndambudzo Mnangagwa akalalo ulwazi noma icebo lokuthi athuthukise isizwe seZimbabwe. Kusukela ekuhluthuneni kwakhe umbuso ngo-2017 lapho athumela khona amasosha ukuthi akhiphe uRobert Gabriel Mugabe, ayikho nje into esesiyibonile aseyenzile or esingathi ulolwazi lokuyenza engatshintsha isimo seZimbabwe.
Abanye abanjengomnumzana Collins Banda bathi kungcono uhulumende kaMnangagwa akhulumisane lamabandla aphikisayo ukwenzela ukuthi kulungiswe okuhluphayo eZimbabwe. USpanda uyakhala kakhulu ngesimo somnotho elizweni leZimbabwe lokunye okuthiyeneyo.
Indaba yombusazwe ayisiyo ndaba yokuthi kutshe ngiyami ngedwa, iyashewa, iyanikwana, kunikwana amacebo ngoba icebeni lalo engxenye kayisilo la muntu oseceleni kwami la. So siyahlala ndawonye njengabantwana bekhaya, sibone ukuthi lokhu esifanele sikwenze sikwenza hlanganisa amakhanda, sivumelane. Phela kuqakathekile ukuthi kusibe lokuthula, ukuthula kukhona asisho ukuthula lokhu okubandezelweyo okwenkani. Ukuthula kufanele kubuye nje okwemvelo ukuthi sisuthisekile, siyathusiseka ngombuso okhona, siyasuthiseka ngalokhu esiyikho khona. Khathesi angikholi ukuthi lo muntu sibe ngokuthi uyasuthisela.
Kodwa ke umnumzana Joseph Juma webandla leZANU-PF uthi abantu kumele babekezele.
Asifuni ukumnika ithanda, ithiwe zincane kakhulu ukuthi ngabe sithi kona sesingabona umehluko omkhulu baba. Amathiwe nganakho ngalona Rome was not built in one day. Kulula ukudiliza indlela baba kaphezu, kodwa singathi akuyakhe imithe futhi siyazi ngaphethe isikhathi eside. Asibekezeleni, sinyamezele.
Akwaziyo ukuthi uhulumende kaMnangagwa uzavuselela umnotho welizwe leZimbabwe okanya usuguqa ngamadolo. Abadala bathi sizayicela isivuthiwe.
Yesike singena kolunye udaba khona manje. Ibandla leZANU-PF lithi akumelanga uZulu asekele amalunga ecele lebandla leli awe-Generation 40 okanya engani asevuselela ukuthatha umbuso welizwe leZimbabwe. Omunye walabo abakucele leli umnumzana Sevia Kasukwere kubikwa ukuthi ufuna ukuncintisa kukhetho lukamongameli oluzayo. Abasekela uKasukwere basebenzisa ubulembu beTwitter ukuthi bakhankase ngaphansi kwesihloko esithi hashtag Tyson wabantu. UKasukwere walile ukukhuluma ngodaba lolu. Kasenelisanga njalo ukukhuluma nje labanye bakhe abagoqela usiqamfundo uJonathan Moyo lomnumzana Patrick Juwao ababalika eZimbabwe ngomnyaka ka-2017 ibutho lisusa owayengumongameli uMoyi uRobert Mugabe esikhundleni. Ibutho lalithe uKasukwere lamalunga e-Generation 40 yiwo ayesebusa eZimbabwe, hashi umongameli Robert Mugabe wayesegugile. Ibutho lathi abantu laba babesenza ukuganga okumangalisayo. Ngaleso sikhathi kukhanya engani babefuna ukuthi umnumzana Sidney Sekeramai athathe isikhundla sikaMugabe. Isikhulumeli sebandla leZANU-PF umnumzana Simon Khaya Moyo usanda kwethula umbiko othi iGeneration 40 yisitha sikaZulu. Kambe kutshoni lokhu? Ukuze sizwe okuningi sixoxele umnumzana Malaki Nkomo webandla leZANU-PF.
iZANU-PF leyekhona kunodiscrimination ayesabi i-40, ngathi ayesabi ngitshona kancane. But amazwi abe ekhithwe yisikhulumeli sebandla lethu ubaba uSK Moyo yikubana atshengisa abantu ukuthi laba bantu angabe bekuzama khona ngokwakho akusebenzi, ngoba izolo yibo abantu abaphambanise ukusebenza okuningi zikhangela ngemisebenzi yabo sekuma ministries yibo abantu abayenze imizwe labanzima ngaleyo ndlela yikho akutsho ukuthi laba bantu bayisitha sabantu ungazi ukuthi khona iZANU-PF ekhona kasezi ekhokhelwa ubaba u-Idi Mnangagwa iyabesaba sikhulumele ukuthi uwenza kwabo yikho esithi esingathi bayisitha zabantu.
Kodwa siyabona ukuthi phela kwele Zimbabwe umuntu lelungelo lokuthi ayenze akufunayo nxa efuna ukuthi ancintise ukhetho letho zinjalo. So manje ke i-G40 iyabe ivinjelwani kulapho?
Hayi sikuthi iyavinjwa kodwa khane lemthi yibo phela abantu kade bekuzaniphefu yayizolo yibo futhi njalo abantu abayenza ukuthi ilizwe libe lobunzima lobe sikhangelele njalo zikhangele ukuthi bona bathe besezikhundleni bebezama yiphi imizamo yokubana bakhiphe abanye abantu kusukela abantu abakuhulumende zikhangele futhi njalo labantu abasebanjeni indlela kade beyibakhipha ngayo yikho okusuke kwaphambanisa ngaleyo ndlela thina sibabona ungani vele kobesilwa ngendlela engasi ukuthi khona bona balwela abantu balwela ezabo izikhundla ekadibe nazo ngayizolo.
Kodwa-ke nxa sesikhangela kuyiwa phambilini siyabona ukuthi abantu ababeku G40 lalaba babusa lamhlanje bayafanana nje akula mehluko nxa abantu bekhuluma akunjalo-ke baba Inkomo.
Hayi akunjalo iqiniso likhona ukuthi nje anti abantu lapha ufuna ukungena singathi ukungene singabe sikwenze embusweni singaphansi kwababa u-Idi Mnangagwa singene kunabantu abayisinezitha eziningi kakhulu ezenzela ukubana ukuthi babone ukuthi ongabe kufanele ukuthi kuthengiseke ebantwini ukuthi ubaba uMnangagwa uyenelisa bona babe funa ukuthi kungakhanyi ukuthi kuyaphumelela ngezindlela singathi vele bajikela okuningi phambi kwendlela ekababa u-Idi Mnangagwa kodwa esiyitshoyo ukuthi upresidenti nebandla leZANU-PF sizaphumelela kuphela noba kunokunzima okunjani.
Pho-ke manje njengoba kuzokuthiwa laba izitha zabantu abasoze abantu be-G40 bechaywe ngabanye abantu.
Hayi ibandla leZANU-PF alikhuthazi ukuchaya abantu lokuba nje kusenzela abantu ningabalandeli kuphela nje hayi kwakuthi akapotiwhatsapp akithi umuntu lelungelo lokuthi ayenza kuthayi njebesesikwenzela ukuba kuthengisela abantu ukuthi hayi laba bantu abayi-G40 laba ngabantu labana abayizitha likhumbula ukuthi izolo benzeni nokuhlukula umweza kade bekwenza abantu izolo phambi kwabantu phambi kwamarani zade ebizwa laphana kuthiwa ama-interface zathi zidlala singakhali ukuthi abantu kade bedisisa njani ngaleyo ndlela nama-ministries wabhekana njani yikho kuphela vese ukutshoyo asitho ukuthi bangathaka kumbukuthi ngizamtefu libandla elingakholelwa ekutshayeni abantu ayisikho lokho.
Umnumzana Malaki Nkomo lilunga lebandla leZANU-PF. Sixoxe laye esefilabhusi esabelweni seMatoren South.
Lamlela ndwandwe,
lamlela ndwandwe,
lamlela mshweshwe,
lamlela namba wafuwe mbula.
Lamlela ndwandwe,
lamlela
ndwandwe.
Okwamanje sike sikhangele okwenzakala esabelweni. Izakhamizi zezansi emandebeleni zithi zibhekane lendlala embi njalo umumbu esezuthola ovela kuhulumende uphehliwe. Izifuyo lazo ziqhubekela phambili zisifa ngenxa yendlala. Walbert Ncube usipha loludaba ngokugcweleyo.
Izakhamizi esiqoqelazo zithi umangoyisela leziko emakhaya ngoba zingenelisi ukuthenga ukudla ezitolo ngenxa yentengo ephezulu kodwa umumbu ezuthola phansi kohlelo lukahulumende uphehliwe. Unkosikazi Thalia Ndlovu isakhamuzi seNtebe uthi batsala lo mumbu omlutshwane ngemva kokulahlwa ophehliweyo ongeneliyo uqeda inyanga eyodwa.
Indlala inkulu kakhulu lo nyaka akulanto erayithi abantu nezifuyo konke kuyafanana loko la ehulumende zama ukuletha okuwamangamasakalokho komumbu kubuya kugcwele idoti vele kokuthi uyakhipha amagogo kwamabili kuphela kuzima sibili indlala yelo nyaka sibili hayi.
Amazwi akhagcizelelwe unkosikazi Maki Moyo isakhamuzi seMawane oneminyaka yokuzalwa engamathumi ayisikhombisa lantathu othi phezu kokuba umumbu uphehliwe bathwala nzima ukubhadala iindleko zokuthwala lowo mumbu.
Iyamangalisa indlala imbi kakhulu ngoba vele kasilalutho kusukela noma bengalaka siwahola amanye siwahola ebolile siwakhiphe sipepe uyesuzigogokela ilodo elinye lonke amabele onke ebolile ngoba nxa ungela mali isaka lakho liyathatha liphomoya manje mina ngingugogo kindlela ayithatha.
Umama ogcizelele wathi ngaphandle kodubo lokudla babhekane njalo lodubo lokusulela kwamanzi esigabeni sabo.
Ukuthi singathi siphila kusho emaphandleni hayi. Ngoba le damu amanzi esiwanathayo idlana le rusi siwakhepha edamu phakathi edamu phakathi edamu kanye. Nesikayenza imithombo kunathi sinkomo kanathi selembuzi. Sibe lathi sesithelela nxa sifika lapha ekhavele serusile. Hayi vela kulabuhle mawane lapha. Ngoba noma sikhangelisa zawuthoma uyifile ngendlala.
Izifuyo kanye lenyamazana zendle lazo zibhekane lendlala kulesi sabelo ngenxa yokutshabalala kwamadlelo lokuzilela kwamanzi. Njalo sezedlula inkulungwane ezilithumi inkomo esezibuleyo indlala ezansi emandebeleni. Umnumzana Shepherd Ncube Ntepe uthi isimo sendlala sibi lonyaka njalo sethenga isikuba ukuze ahlenge inkomo zakhe.
Drawuthi yalo nyaka izima kakhulu ngiyazama ukuncedisa inkomo ukuzinika istokfidi nokuzinika utshani hlanganisa utshani lestokfidi namahlanga kwezela ukuthi zizame ukuthi zithole amandla lesawudu. Hhayi isimo sendlala sikhulu kakhulu vele lonyaka esayidini lezifuyo. Ubuningi vele sifile kuvulwa indlala lamanzi ahlupha futhi
esine isakhamuzi entepe umnumzana Collins Banda uthi kuyadinga ukuthi izakhamizi zithole imfundiso yokulondoloza imvelo ikakhulu ngalesi sikhathi sokuguquka komkhathi eseclimate change ukuze kwenqatshelwe indlala.
Kalesi kunje seyizulu lingani enye imbangela nje ukuthi i-deforestation eyenzakalayo inkulu kakhulu. Ukungcola ukwenzakala phandle lapho singathi pollution kukhulu kakhulu kusilama plastic ongawabona lapha uchaya luvali ukuthi njobe gqibele kaphansi ama pastures lokwenza singathi amadlelo ezifuyo zethu ayaphela ngoba lapho ugqibela khona ama plastic onke lawo kusoze kube khona ukuza kumina futhi.
Ukansila ka ward 13 umnumzana Miklas Ndlovu uthi ngenxa yokuthi uhulumende kalamali yokusungula inhlelo zokuphathisa zulu emaphandleni iningi lezakhamizi selisungule inhlelo zokuzigebhela imigodi yamanzi.
Sengilolunye uhlelo njengokhansela endlwenzayo ngikhulumisana lezakhamizi ukuthi zizibonele ukuthi zigebhe imigodi. So far ngithe ngilaphana ema-11 ngeviki ephelileyo ngathola abangale khona line bathe bala imbuzi imize ngu-34 bathi bafuna ukuzithengisa bagebhe imigodi yabo. Abalaphana ehangwa bathi bona bayacontribute ama-R1,000 each ngu-27
ezethula uluhlu lokubuthaniswa lokusetshenziswa kwemali kahulumende ibhajethi ka-2020 ngolosine. Umphathi ntambo ezemali umnumzana Mthuli Ncube wazise ukuthi uzakhupha izigidi ezedlula ikhulu zamadola 128 million ezasetshenziswa ukwakha idamu le-Causeway elikhangelwe lokuthi liqede udubo lwamanzi emaphandleni eGwanda. Uphinde wathi uzasebenzisa ibhiliyoni elilodwa lamadola ukudingela uzulu ukudla elizweni lonke jikelele ngoba iningi libhekane lendlala. Izulu liqalile ukuna kuleviki endaweni ezijeneyo osekulethe ithemba kuzakhamizi. Ngimele umsakazi we-Studio 7 ngisentepe ngu-Albert Ncube.
Sonke isikhathi sabesifazana silo sithandekile Mhlanga.
Siyalamukela kweziphathelane labesifazana lilami uSithandekile Mhlanga. Namuhla kuhlelo sixoxa lo nkosazana Dorcas Sibanda, ilunga ledalela eParliamente ekubandla leMDC njalo ekukomitii yaleli dale ebona nenhlelo zemali iFinance Committee. Sicobungula umnotho welizwe.
Ngiyabonga kakhulu. Siyakhumbula ukuthi sizivunisa from 1980 saba le mali esasithi ngeyethu currency from 1980 to 2009 khonapho sifika ukuthi sifike ku 2009 yayilokho iyengezwa ukuthi kathe sisokuthi ukuprinta ama $50 kathe sokuprinta ama $100 sokuprinta ama $500 sokuprinta ama $1,000 kwaze kwacela ukuthi singasakwanisi lokuwabala amazero akhona sokungama quintillion. Kwatshintshani akula into eyatshintshayo. Okwayenzakalayo yikuthi lawo maquintrilioni lalabana ababesithi sesisevile ipension sikhuluma nje sebengabantu abahluphekayo abaselalutho abaselalutho lokubamba lalabana abanye abathengisa inkomo besithi wathi ngithenga inkomo yami izangigcina kusasa izangigcinela labazukulu labantu abami abasebenzithi lokubamba pho kathesi
lungise enye icharence kumele sikhangele imbali. Imbali iqhakathekile, ngeke siyibalekile. IZimbabwe uhulumende lo khona uhlala esithi sengilungise enye icharence, sengilungise enye idola, esenza ama worthless currency. Sike sasizakala sesisebenzisa i-US dollar, sesisebenzisa i-rand, sesisebenzisa i-Botswana pula, nokuthi bakusitophelani khonokho, good news. So bazathi khathe sebelungise inye, sisuke kuzimdola saya ku-bond note, saya kuma-quintrillion layo lawo, saya khathe sesuke kuma-RTGS, kakusi-parties. Ilizwe nxa lisiba le-currency, lisiba lemali, asike khangela umzekeliso wama-rand. I-rand lokhu ngazalwayo mina ngalifica i-rand likhona. Khathe sezezenilo mzukulu. Angaze ngizwe ukuthi alitshintshiwe kumbe lizivuke selizama-quintrillion. Lilokho lithenga ngendlela elalithenga ngayo mina kususela ngizalo. I-rand lokhu liqinisa. Kanti awu ethu le hlala itshintshatshintsha isekelwa ngani? Imali phela kumele ibe lolutho eliyisekelayo. Eyabe ithengiswa izinto eziphuma phande zithengiswa ziletha elizweni i-foreign currency kwenzela ukuthi ethu i-currency layo ihlale iqinile. Thina silane sikuthengisayo ukuze ayenzise izidola leyo ihlale iqinile. IZimbabwe yonke jikelele.
Khona ukuswelakala kwemali lokhu kuphatha njani abantu ezigabeni zabo? Nxa lifika kuma-constituencies zenu lapho abantu bahlezi njani?
Ngikhuluma kunje i-disaster hlobo sami. Ngikhuluma kunje ngikhangela lana ukuthiwa ngama-child headed families, ngikhangele la ugogo sechiyelwe abazukulu. Not echiyelwe abazukulu ngoba abantu baye eGoli, echiyelwe abazukulu ngoba sebebhubhile abantwana, abazukulu sebeselele ugogo. Ugogo kala plan, ugogo ungakhali ipension yakhe, uhola kumbe $20 i-RTGS leyo, umthovo iyimalini ukuthi ahambe eyithatha, ithukele iyimalini, impuphu iyimalini. Singakhuluma khangela kuma-constituency. Kuyesabeka, kuyesabeka okunokumangalisayo lalaba ababenayo imali yakhona ivuke khathesi nayo kayisathengi lutho. Noma kade ugcinile usithi hhayi mina senza sebenzisa imali yami sengikuphenshini kayisathengi lutho. Sikhangele lo hulumende wakhona akula action ayithathayo kumbe mhlawumbe kabakwazi kumbe mhlawumbe kabangeni ebantwini ukuthi babone ukuthi abantu bahlezi njani kuma-constituencies lapha. Bona babelokho begijima lezi moto behamba up and down bengaxoxisa nabantu ukuthi babone. Otherwise yi-disaster. Kuyesabeka okwenzakalayo la elizweni. Abantu kabasela lutho. Abantu sebexakile nothi ukuxaka kokuthi ukuthi ube nomzimba omncane but ukuxaka kokuthi uyaswela lokuthi udleni. Abantwana bazabe belokho bekhala and ikakhulu abadubeka kakhulu ngabomama ngoba umntwana uyabe ekhalela umama ukuthi mina ngizawudlani. Sabhekana nalezi ama-school fees, sifuna ukuthi abantwana bethu bagqoke, sifuna amanzi, sifuna amagezi, konke khona kube sesikhathi sisebe nemali yokuthi sibhadale.
Leyo bekuyingxoxolo nkosazana Dorcas Sibanda, ilunga ledale lephalamende ekubandla le-MCC, njalo ekukomithi yaleli dale ebona ngenhlelo zemali. Asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo, lizwe ukuthi siliphatheleni okutsha. Lilami uSithandekile Mhlangani khonapha eWashington DC.
Siyabonga kakhulu ke Sithandekile Mhlanga, sike singeneke khona manje kuhlelo liphuma lendaba lishone lendaba silokhe sikande.
Lingali tshona njani izilukandaba, siyadibana njalo kuhlelo lwethu liphuma lendaba litshone lendaba. Igama lami nguChris Gandhi. Namhlanje kuhlelo lwethu sixoxa lo ntombazana odabuka eZimbabwe kodwa ehlala eSouth Africa lapho asecula khona ingoma ezimnandi.
Ngelela balaleli na balandeli obingelela yenguladi
yami bo ungasitshela ukuthi udabuka kuphi njalo usulesikhathi esinganani uhlala eGoli?
Ngiphuma kwelaseZimbabwe esigabeni seKezi eLubango. Well, ngicabanga sengileminyaka elishumi lanye ngikwele South Africa.
Ukuba ubucula umculo kaMasikandi kodwa ukhanya ngani usuguqulile lapho usuyehlukile, uhamba njani?
Okay, angeke ngithi ngawuyeka uMasikandi, ake ngiyibeke kanje. Namanje ngisawucula umculo kaMasikandi, akulanto engayitshintshayo. Ngingathi ngibamba zandla zombili uMasikandi ne-Afropop.
Ingoma zakho osuzethulile zingaki njalo zikhona oziphekayo na njengoba sesilanda ikhefu leChristmas?
Nginengoma engikhiphile manje ethi Inyama Yembongolo. Ngisapheka njalo ezinye ukuze ngigcwalise idlalade lami le Afropop.
Akusileke ngamafithane ngengoma yakho entshale ukuthi wayiloba kutheni njalo kujongeni?
Okay. Ingoma le Inyama Yembongolo, the time ngibhala yazibe ngikhumbula kudala amatshe esancwebeka. Bekuwumdlalo besithanda ukuwudlala kakhulu sisakhula. Yayithi Inyama Yembongolo khetha omthandayo. So ngithe ma ngena e-studio ngabona-ke kungcono ukuba ngicule kwalowo mdlalo lowo ngoba kwasemandulo usikhumbuza kudala plus futhi kunothando, ingoma yothando. So ngakubona futhi ukuba into ezothakazelelwa yintsha futhi nabadala. So yeah, ngicabanga ukuthi sizatho ukuthi ngibhale le ngoma leyo. Ngiyabonga.
Hayi, lathi siyabonga Mandlovu. Sikufisela inhlanhla kuhambo lwakho lwezomculo.
Sikesiboneke ngamafutshane kwezemidlalo yeCastilaga Premier Soccer League edlalweni namuhla. Iqembu le-Highlanders libe ngutshikile ubhanqa 0-0 le-FC Platinum. Kweminye imidlalo efanayo, Tel 1-2 Triangle United 0, Chicken Inn 1 Wange 1 Yerentals 2 Mushwane Stars 0, Ngezi Platinum 0 Chapungu 0. Thank you. Singakehlukane wothi sikhangeleke indaba ebezikhokhela namhlanje abantu bayakhala ngomongameli Emmerson Mnangagwa osefika isapho seiminyaka emibili ebusa. Kodwa amalunga ebandla leZANU PF athi kumele uZulu abekezele. Kubikwa ukuthi icele leZANU PF elibizwa ngokuthi iGeneration 40 selilungiselela ukuncintisa ukhetho oluzayo. Abantu abaningi bakhala kakhulu ngendlala eMatholini South. Siqhuba lapha-ke uhlelo lwethu namhlanje. Walivalelisayo ngukhipsi tube ngisithi asidibaneni ngesikhathi esifanayo kusasa.